Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gurume 12/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zek yoparura urongwa hwekufamba ichienda pedyo nemisha yevanhu kunovanyorisa kuvhota asi vamwe vachiti
havasi vese vangavawana information yekuti chirongwa ichange chichitanga saka kureva kuti ndochimwe chinhu chachimwe chitoita kuti chigone kuti nonokee kuzopika.
Madzimai akawanda ari muNew York kumusangano wakanangana nekusimudzira kodzero dzavo. Asi sei vamwe varume vakaita sava Daniel Molokele vanova nhengo yeparamende vari munhurume vari kumusangano uyu.
Tinofanira kuti tishande pamwe chete varume nevakadzi. Saka nyaya yedevelopment iri kuda kuti tisimudze madzimai because mamiriro ezvinhu mazuva ano ndezvekuti vakadzi vakawanda havamo munyaya dzokutungamira panyaya dzedevelopment.
Mamwe masangano anoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zvotarisana nekudzingwa muSouth Africa anoti afunge kuti hurumende dzenyika idzi dziri kunyatsonzwisisa zvavari kushuvira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakabatana nevekwamudzviti kana kuti Registrar General vatanga urongwa hwekufamba pedyo nedzimba dzevanhu vachivatoresa magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates zvitupa uye kuvanyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rino dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Urongwa hwemazuva gumi uhu hunopera musi wa21 mwedzi uno. Vari kukurudzirwa kuti vaende kuzvirongwa izvi ndevaye vane makore gumi nemasere vari kuda zvitupa kana kuti vakazvirasa uye vanodawo kuti vange vachivhota gore rino. Asi vamiriri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC kunzvimbo dzakaita seHarare nekugweru kuMidlands vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC sezvo zvirongwa zvacho zvanonoka kutanga kune dzimwe nzvimbo uye dzimwe nguva michina yanga ichinzi haisi kushanda zvakanaka. Tabata vanoona nezvesarudzo muZEC vaitoile Slaigwana asi vati havasi kubasa nhasi vakati tifunire vari kuhofisi kwavo muHarare asi nhare yacho yange isiri kupinda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reElectoral Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu.
Ndofunga kutoona kuti vatanga munzvimbo zhinji dzanga dzine vamwedu vanga vachitenderera vachingoonawo zvavo kuti zviri kufamba sei vatanga. Chataona ndicho kuti dzimwe nzvimbo dzese dzatangadzo vanga vaine equipment dzavo zvekushandisa zvavo. Kune nzvimbo shomawo dzatangonzwe kuti kunogona kunge kwamboita machallenge kunyanya equipment ndofunga inyaya yekuti pamwe dzimwe dzenguva anga agarisa. Asi chimwe chataona zvekare ndechekuti dzimwe dzenzvimbo dzacho dzakaiswa pamalisti dzinogona kunge dziri kure zvekare nevamwe vagari.
Ndekupi uku mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuChuru Farm, Churu Constituency. Tinoona kuti maregistration center haari kupedyo nepedyo. Zvakureva kuti pane vamwe vachati fambei kuti vakwanise kunge vachienda kunorejesta kukabima zvekare tanzwa nyaya imwe chete iyoyo. Tozoona zvekare nenyaya yekuti pamwe izuva rekutanga uye vanenge vachioparita mameshinzi adzimwe nguva hazvisi zvinhu zvavanogara vachitanguva nenguva. Saka tamboona kuti kwanga kuine kumwe kwatingati kwanga kuine yatingati slow registration kureva kuti kurejesta kunenge kuchiitwa pashoma nepashoma. vachitora nguva yakati wandei. Saka tinotora sori pamwe zvichida nekuda kwekujererana nemameshinzi aya pamwe mangwana zvichienda kumberi togona kuona izvozvo zvinenge zvaimpura.
Mungati chirongwa ichi chakashambadzirwa zvakakwana here?
Panyaya yekushambadzirwa kuchirongwa ndo yatanga tichitochemawo nayo nekuti ndofunga vazhinji vakaona listi rekuti basa richange richitanga vakatanga kuona information musi wesvondo yapfuura zvichienderana neinterview kana zvichienderana ne article yakabuda musunday mail zvichibva ipapo pakazongoita kutaura kushoma shoma taakutopinda muchiondo rachona sakurota havasi vese vanga vawana information yekuti chirongwa ichange chichitanga saka kureva kuti ndo chimwe chinhu chimwe chitaita kuti chigone kuti nonokei kuzopika pachinozenge chanoti pikei ndofunga ndo pavanenge vakuenda kunopenzera chirongwa chavo because taona kuti vane mazuva 10 chete mazuva 10 ndo akaita pachirongwa ichi vakaita zvekare macenters asiri kusvika 5,000
izvi zvinorevei
kureva kuti haasi kusvika even half yemacenters atinotarisira akamboshandiswa kumashure uku saka tinogona kuona kuti zvinogona kunge zviri zvimwe zvekare zvinogona kudzosera chenauti yechirongwa ichochi kumashure.
Mungakurudzire Zeki kuti iite sei chaizvo?
Tisi kungokurudzira Zeki. Chekutanga tanga takatarisira kuti vekuaregistra general vekwamudzviti vachafamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachipa vanhu zvitupa mabirth certificates vakarasawo zvitupa vachireplesa zvitupa zvavo tichibva ipapo tozoonawo vezeki vachiuya vachipinda asi pakupinda kwavo nenyaya yekuda kwokuti vane mamwe maboundaries akagadziriswa kana kuti anogona kunge akashandurwa padelimitation yakabva mukuitwa izvi vaigona kumbofamba zvekare vachidzidzisa vanhu zvazvinoreva uye vachiudza vari vanhu vari munzvimbo dza nemaboundaries matsvaya zvazvinoreva kunyanya kwavari ivo vanenge vari munzvimbo dzinenge dzakawedzerwa kana dzakabviswa kune kwadzakanga dziri munguva yapfuura i zvichizoenderana zvekare nekufamba kwavo vachidzidzisa vanhu pamaererano nezvakakoshera kuti vange vachinyoresa kana kuti vachitranzera
nechikonzero chei
noto vanhu vanenge vari maroja saka vanogona kunge vachigara mune imwe nzvimbo vachizvozvo pamwe akanga achigara kumabvuku bati akamuvha akaenda kudzarasiko haana kutransfera chinenge chingori mupfungwa dzake ndechekuti aiwa ini ndakarejistra asi haachaziva kuti kwaakarejistra nekwaakugara nzvimbo dzaita sei dzasiyana saka zvose izvi zvinhu zvanga zvichifanira kuti komisheni inge ichifamba ichidzidzisa vanhu nezvazvo vawane information yakakwana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reElectoral Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobo Sibunu vachitaura vari parunare muHarare. Misangano yakanangana nekukurudzira kodzero nekusimudzirwa kwemadzimai kana kuti the Commission on the Status of Women iri kuenderera mberi kumuzinda weUnited Nations muNew York muno muAmerica. Gore roga roga vanorwira kodzero dzemadzimai vanoungana kuzeya zvaitwa kuwanisawo madzimai mukana. Izvi zvinoitwa pasi pecommission yeUnited Nations Economic and Social Council kana kuti ECOSOC rinova bazi rakakosha zvikuru muUnited Nations. Zimbabwe iri kumirirwa nemakurukota akaita saamai Monica Mutsvangwa vanova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko uye amai Stembiso Nyoni vanoona nezvekodzero dzemadzimai. Kunewo vemasangano akazvimirira oga anorwira kodzero dzemadzimai. Asi vamwe varume vakaita semiriri weHwange Central mudare paramende vaDaniel Molokele variko kumusangano uyu. Tavabata kuti tinzwe zvizere.
Ndiri muno muNew York sedelegate inonzi Yifoshi Champion for Gender Equality and Women Inclusivity. Tiri kuita mabasa okukurudzira kuti tisimudze madzimai.
Tiri kuona kuti musangano uyu wakanangana nemadzimai kunyanya kune madzimai akawanda. Sei zvakakosha kuti varume vakaita semi vangewo varivo pazvirongwa zvakadai?
Kuti tibudirire sevanhu senyika tinofanira kuti tishande pamwe chete varume nevakadzi. Saka nyaya yedevelopment iri kuda kuti tisimudze madzimai because mamiriro ezvino mazuva ano ndezvekuti vakadzi vakawanda havamo munyaya dzokutungamira panyaya dzedevelopment. Saka tinoda kukurudzira kuti varume vabatsire vakadzi kuti vasimudziwe, totisimuka mukadzi achisimudzwa nemurume kuti tishande pamwe chete panyaya dzedevelopment.
Misangano mikuru yakadai inobatsira here kana kuti vanhu vanongotaura vomirira zvakare gore rinouya ra 2024?
Inobatsira zvikuru because kune zvimwe zvinonzi muchirungu maset targets kuti vanhu vanototaura kuti gore rino ndezvipi zvatoda kuti tikurudzire kuti vanhu vashande. Next year voita mareview kuti vanoti vashanda sei. Saka kana uchitarisa panguva refu pamakore unotona kuti mamiriro edzinhu panyaya dzevakadzi dziri kutochinja, vakadzi vari kutosimudziwa, hondo yacho iri kuendera mberi and varume vakawanda vari kutojoina kuti vachikurudzira kuti mukadzi asimuke kuti tiite development pamwechete.
Saka sevari kumirirawo Zimbabwe kumusangano uyu, mungati makabatana here, mune chisungo chimwe chete here, muri kumbosanganawo here muchipanana mazano?
Chokwadi ndechekuti tine delegation iri officially yeparliament negovernment. Saka vane position paper yakabuda kuHarare uko, saka vatoya vakatoisunga vakatoibata position paper kuti those are true da kuita seZimbabwe kukurudzira kuti tisimudze madzimai. Saka vari toshanda pamwe chete. Ini ndakauya ndiri nhengo yedelegation yemaNGO, saka ndiri kutobatsira kuti zvinhu zvifambe mushe, but andisi muofficial delegation yeZimbabwe.
Asiwo muri kufarawo here nepasvika Zimbabwe pari zvino munyaya dzekusimudzirawo madzimai?
Zimbabwe neimwe nyika ichiri kumashure zvikuru panyaya yekusimudzira kwemadzimai. Tiri kutoedza kuti madzimai asimuke. Ukatarisa kudare reparlamende tine makota system, ukatarisa local government kwane quota system, but tichiri kure se tikazikompera nedzimwe nyika dzimwe dzatofamba. Muafrica nyika dzakaita sana Rwanda dziri pamberi, saka tinofanira kushanda zvikuru. Bumbiro remutemo renyika rinoti tinofanira kuita 50% gender equality. Tichiri kure ipapo, tinofanira kukurudzirana kuti tishande.
Mumiriri wehwange Central Obuda reparamende vaDaniel Molokele vari parunare muNew York muno muAmerica. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vakaudza Studio 7 kuti kutanga mangwana nemuvhuro kusvika musi wa 31 kurume unova kupera kwemwedzi uno, zvikwata zvitatu zvehurumende zvichange zvichipinda mumatunhu ose mapfumbamwe emusouth Africa zvichisangana nevana veZimbabwe vane magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP atarisana nekuguma kushanda mukupera kwachikumi zvakazvipira kuti zvinge zvichidzokera hazvo kumusha. Hurumende yeSouth Africa yakaita nhaurirano nehurumende yeZimbabwe vakatenderana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP zvinoda kudzokera zvichisvikawo zviuru zana nemakumi masere kana 180,000 zvidzoserwe kuZimbabwe. Hurumende idzi dziri kushandawo nesangano reUnited Nations reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwirirana here neurongwa uhu? Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamunjodzi mutandiri vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Takanzwa kuti hurumende yeZimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvaenda ichitaura kuti iri kuita. Mazuva mashoma apfuura yasanganisira kuti vakagadzirira kugamuchira vanoda kudzoka kuZimbabwe. Ndofungira dambudziko mbembe rekuti pane kusavimbana pakati pemacitizens eZimbabwe ari musouth Africa nehurumende yavo.
Munoreve apa vamutandiri?
Taura nevanhu vari pamaZTP. Unonzwa dambudziko hombe riri rekufungidzira kuti hurumende yeZimbabwe haina hanya nevanhu ivava. Whatever they might be doing now, kunogona kunge kungori kupolitika. Iti tinotigara pasi na ambasada neembasi tichiita madialogue tichitsvaya kuvaonesa kuti aiwa aya ndo matambudziko ari kubva kuvana veZimbabwe. Takacreata maplatform avanosiuya ambasada amadziripi namaitaurura vanga vari consula general vachitsvaya kuunderstanda maconcerns emhuri yeZimbabwe inenge iri muSouth Africa. Enda tini maproblems iwayo akaatitileka for the past 2 years, 3 years, so anozikanwa. uye kuti vana veZimbabwe chavari kuda chii. Chaka izvi zviri kuitwa ndoona hangu sekuti vanhu vari kupfungidzira kuti vanofanirawo kungoonekwa sekuti vane zvavari kuita. Kuti zviri kudiwa nevana veZimbabwe zvozikama.
Ndezvipi izvi?
Chekutanga ndechekuti vanhu vane maZTP vari muSouth Africa vakabuda pachena kuti vanofungidzira kuti decision yakatorwa nehurumende yeSouth Africa iri rational, haina basis uye kuti haina dambudziko chairo yairi kugadzirisa. Saka hurumende yeZimbabwe chainofanira kuita kana iri yeposition sezviri pachena yemaZTP order kuzama kutaura nehurumende yeSouth Africa kuti makachengeta vanhu ava kwemakore akadai, mukavapa mapepa, mukaita zvakadai. Vanhu vakavaka misha yavo muno, vanhu vakavaka vakatora zvikwereti, vana vavo vakakurira muno, havana kumbobvira vaenda kuZimbabwe. Saka toita sei kuti tiwane solution inokonzidha kuti pane cheupenyu hwevanhu munoafektika nedecision. I think those are some of the things that are going to be done. But I end up court case, I'm going to come in a press. I'm going to through my court process. Why? To die. It is a day it was. You know, it's a kunak. Because I understand that I'm going to remember Zimbabwe and I keep hearing about Kunzwa. To make a pronounce a car. It is Yaka Gaji Rakukamichira. Avari kudzoka kuZimbabwe muna chini.
VaMujodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveuori muhurumende yeSouth Africa kana kuti Public Protector rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti mutungamiri wenyika iyi Vasiru Ramaphosa hapana chavakakanganisa pakabiwa mari yakawanda zvikuru papurazi ravo yainge yakavigwa musofa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwemafashamu emvura kucalifornia muamerica zvapa kuti vanhu vanodarika zviuru gumi mune dzimwe nzvimbo vamanikidzwe kuenda muupoteri. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tina
Opportunity Makanga, ndinoshandawo muboka rinonzi Mwanasikana Wanhasi, ndichiritungamirirawo. Boka iri iboka rinoshanda nemadzimai nevanasikana. Ndinofunga kubva muzita acho tinotongonzwa tega tichiri kuti Mwanasikana Wanhasi. Naizvozvo tiri kutaura nyaya dzevasikana pamwe chete nemadzimai. Saka Mwanasikana Wanhasi, tiri kuti matambudziko ari kusanganikwa nawo nemadzimai nevanasikana ngaatariswe iye nhasi, kwete zvekuti toti tisagozvitarisa papaya paya. Asi dambudziko iri kusanganikwa naro munguva yatiri kurama iye zvino. Naizvozvo tinenge tichida kuti titsvage kubatsirikana kwemadzimai nevanasikana munharaunda yedu.
Zvamunotarisa chaizvo ndezvipi?
Tinotarisa kodzero dzemadzimai dzepabonde, iyo inodaidzwa pachirungu kuti sexual reproductive health and rights. Tinotarisawo zvekare kusimudzirwa kwemadzimai munharaunda kuti vaonewo zvigaro kubva mukati memba mavo chaimo, kumachechi, munharaunda dzavo dzavanogara umomo. Zvekare tichitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai echidiki ari mumatishari institutions, uko kunosanganisira kumayunivhesitis uye kumacolleges, tichiona kuti ugaro hwavo hwakanaka here pane panzvimbo yavo yekudzidzira. Kana kusanganiwa kumatambudziko kusanganikwa nawo kunyanya nyaya takati yasanyaya dzekumbukidzwa pabonde kana kumbukidzwa kuita zvo asingadi nemiri yavo ichidaidzika iyo pachirungu kuti sexual harassment. Saka ndizvozvo zvimwe zvatinonyanya kutarisa.
Sangano iri makariumba riini uye mungati muri kubudirira here kuzadzikisa zvamakariumbira?
Wangu ndingadaira kuti zviri kuita nokuti sangano redu richitanga kurambwa. Ndingadaira kuti rakatanga kurambwa mugore ra2018 apo yataitarisa nyaya dzesexual harassment mumatertiary institutions nokuti panguva iyoyo takanga tichitoriwo vadzidzi vekumayunivhesiti. Saka taisanganawo nezvataisangana nazvo nezvimwewo zvataionawo vanga vedu vachisangana nazvo. Naizvozvo ndopa takatapfungwa yekuti padii tatanga sangano redu sevana vari kudzidza pachikoro kuti tiwane kuti ndaati matanhatu pachikoro kuitira kuti vanasikana nemadzimai echidiki ange akachengetedzeka utano hwavo, magariro avo, uye pakutasana nedzidzo dzavo chaidzo. Nokuti mukusangana nesexual harassment ndopamwe pekuti kuti vadzimai nevanasikana vaitotinganisika dzidzo dzavo.
Ndivanani vaimbunyikidza vadzidzi vechisikana?
Taiona vamwe vadzidzisi malecturer ekuti vanotora advantage kumadzimai nevana vevasikana kuti zvenu unofanira kutanga wandida kuitira kuti ndigozokupasisa. Asi isusu takaona zviri zvinhu zvisingaiti nokuti vamwe vaishungurudzika zvakanyanyisa, vamwe vachitozopinda munjodzi maererano neutano hwavo pamisana apo izvinhu zvakaita seizvozvi. Naizvozvo takatanga kuunganidza nesevanasikana uyezve nevakomana pamwe chechete tichitaura tichisunkura kuitira kuti tiwane kubatsiridza mamiriro akanga akaita zvinhu. Kubva wasapo ndopaka zvakaita pfungwa yekuti padii kwaita kuti itova sangano hombe chairo rekuti tinobata madzimai nevanasikana vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Naizvozvo ndopa takabva tauya zita rekuti mwanasikana wanhasi asi kuzoregista hedu zviri pamutemo wedu wenyika ino takazozviita muna 2020 wa4 September.
Vanenge vachida kubatsiranawo nesangano renyu vanokubatai papi?
Papezi redu Facebook pezi yedu inonzi mwanasikana wanhasi, uye vanoda kutotibata vanogona kupinda kana mainbox yedu. Tiripo zvakare paTwitter, tiripo paInstagram, tiripo paLinkedIn. Kasina kaambe nevamwe vanenge vachida kutibata email address yedu inoitwa iyo info@mwanasikanawanhasi.org. Kana kuti vanogona kutibata parunhare panhamba dzinoti 0783743968. Pane zvatinenge tisingakwanisiwo isusu tisina ndingati capacity, tinovaindisawo kune dzimwe shamwari dzedu dzinozvikwanisa. Kana kuva director kumapazi ehurumende.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare opportunity nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, ndinokutendawo nekuvawo neni pachirongwa chenyu chanhasi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare opportunity Makanga vesangano remwanasikana wanhasi. Vateereri, ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa nyaya dzinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Makadiniko vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu.
Mamuka sei mukoma Wande, ndaita mubvunzo wangu maererano nechitendero.
Chii chamunoda kubvunza kana kuudzwa?
Ndiudzeiwo kuti chitendero nemarights zvinofambirana here, nokuti ndinoona pana 1 Timothy 2:11 kusvika pa15 mukadzi haabvumirwi kudzidzisa Asi mudzikereke mudzishondomo ndiri kuona vakadzi vari mberi vachidzidzisa. Tivhunzireiwo kuvafundisi kuti vhesi yokuti vakadzi vadzidzisi vanoiwana kupi, nokuti ini yandaona ikanyobwa naTimoti naPauro pana Timoti yati vakadzi ngavasadzidzisa, ngavadzidze.
Kukubatsirai nemubvunzo wenyu mukoma. Tabata Bishop Anselimo Magaya. Bishop Magaya, makadini? Manzwa mubvunzo kubva kumutereri wedu, mupewo tsananguro yenyu.
Tinotenda vahwande tamunzwa mubvunzo. Now, chokutanga chandoda kutaura ndechekuti mubvunzo wavo uri kutiwo nyaya dzemarights neshoko ramwari zvinoenderana here? Now, shoko ramwari rinotipa tese varume nemadzimai marights akakwana. Tikatsvaga mushoko ramwari tinowana, but marights haazorevi kuti maroles edu anosiyana, I mean kuti anofanana. Maroles edu anosiyana mumaumbirwo atakaitwa naMwari. Asi munyaya yavazotaura ye kuti madzimai kubvumizwa kuparidza here kana kuti kwete, nao chinoitika ndechekuti ndima yavataura inonyorwa naPauro kune mudzidzi wake ainzi Timothy. Paul I address a situation yepakereke yainzi Ephesus, iyo yaitungamirwa naTimothy. Now Ephesus ikereke kana kuti inzvimbo kana guta raizikama kuti paitika zve yainzi temple prostitution, yekuti paive nechimwari chainzi Diana, goddess kana kuti mwari wechikadzi ainzi Diana. Saka mwari uyu anga ari chifananidzo, aiva nemaprisita ake echikadzi ainyanya kumira mira chaizvo. Saka vakadzi vavo vakaguma vave nesimba rakawanda pamusoro pevarume. Saka zvakazoitika ndezvekuti kereke payakazoplandwa payakasimikidzwa pa Ephesus, vakadzi kana kuti madzimai aitendeuka aiuya mukereke nesimba ravakanga vabva naro kunyaya dzetemple iyi yechimwari chainzi Diana. Saka Paul ari kuadresa nyaya iyi nokuda kwedisorder yakanga yanyanya pakereke yepaEphesus, asi zvisingarevi kuti vanhukadzi havakwanisi kuparidza.
Bishop Magaya, izvo zvinorevei uye zvinotsinirwa nendima ipi muBhaibheri?
Ukazoverenga kuna vakorinde vekutanga chapter 11, I think verse 5, Paulo anotaura mapfekero anofanira kuitwa nemunhukadzi paanenge achiparidza kana kuti achiprofita. Kureva kuti madzimai aitokwanisa kuprofita, kana uchikwanisa kuprofita zvinoreva kuti ukwanisa kumira pamberi pavanhu uchiparidza. Ehe, saka then ukazoverenga zvakare kuna vaGaratia chapter 3 verse 28, Bhaibheri shoko ramwari rinotaura richiti hanzizvo hakusina mudzimai nomurume, mugiriki kana mujudha, tese tiri vamwe muna Kristu Jesu. Saka madzimai mukondekst yatiri kurarama inoyi kana kuti nharaunda yatiri kurarama inoyi vanokwanisa kuparidza as long as vakaziva Mwari, vakagamuchira Jesu saichena muponeso, upenyu hwavo vakapfeka zvakafanira. Just like uvarume wokuti kana vachiparidza kumberi hauparidzi une jini rakati mbamba mbamba. Saka hazvizvi zvinhu zvatofanira kungotaura kumadzimai chete, even kuvarume. Saka ndinodaira kuti mubvunzo wababa vabvunza vandaupindura.
Tsananguro yenyu munoipeta muchitii? Munoipeta sei, Bishop Magaya?
Samari yacho ichiti hongo, mudzimai anokwanisa kumira pamberi achiparidza, uyezve Paulo ainyorera a specific context yepaEphesus inova isinga apply kuma situations ose.
Bishop Magaya, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tatenda vahwande, ndinodaira mubvunzo wapindurwa.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mashoko, mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechirongwa chino, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChrist Lyre Choir chine kambo kachinoshandisa. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.